Valiwe ndiri mwere makuru kota mashumanana, angiasiri mudare nasi, uye mutauri wedare iri advocate Jacob Mutenda, vati valiwe vangi vavazivisa kuti vangi vakabatikana, asi nengo ye MDC inomirira Mutare Central, va Innocent Konese, vati zvaitwa navaliwe hazvina kunaka, sezvo vangi vachida kuvabvunza pamusoro peurongwa hwemonetary nefiscal policy, wakaturwa navamangudya navaliwe nemusi wemuvhuro, vagonese vati advocate kuti Mutenda vanofanira kukoka vanyuve kuti vataure nezvinyaya yekudare kana kuita ministerial statement.
However, Mr. Speaker, in view of the fact that a lot of the members in this August House have expressed their intention to pose questions to the Honorable Minister.
Sezvo nhengo dzakawanda mudare rino dzaratidza kuti dzinoda kubvunzurudza gurukota rezvemari pamusoro pemonetary nefiscal policy. Madii makoka gurukota iri kuti riuye nekukasika kuzopa tsanangudzo pamusoro penyaya iyi?
To make a ministerial statement to enable the representatives of the people who are the honorable members of parliament here present to ask pertinent questions to the honorable minister.
Advocate Mutenda vati chikumbiro chavagonesi chakanaka chose, uye vachachisvitsa kuna vanyuve. Nengo yeMDC inomirira Harare East vatenda ibiti vashora mitero yakadzipa navanyuve nemuvhuro, vachiti dambudziko remuZimbabwe inyaya yekuti hurumende inodya mari semushonga wemusana. Munyori anoona nezveupfumi muMDC zvakare vachimirira Hatfield muNational Assembly, Dr. Tapio Mashakada, vaudza Studio 7 kuti zvakaturwa navamangudya navanyuve nemuvhuro hazvina zvazvinobatsira mukusimudzira upfumi kana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vati nyaya yekuti nyika irambe ichishandisa mabond haina zvainobatsira, uye ndizvo zviri kuramba zvichikwidza mutengo wemari pamukoto.
Saka dambudziko guru remari rokushaikwa kwemari mabhanga, kutambura kwavanhu kuti vowana mari sei nemitengo, price stability haina kusolviwa nestatement yamangudya. Zvakangoitwa left hanging ndo konzeni yangu huru pastatement yavo, kuti bhanga guru rofanira kutarisa nyaya yemapurisi, nyaya yekuwanikwa kwemari nenyaya yeexchange rate kuti yakamira sei munyika. Ndozve three major things.
Vati hapana munhu achavimba nehurumende yeZANU PF, uye hapana zvemunhu achafa akaisa mari yake mubhanga nekuti inogona kumuka yakanyangarika. Vati dai vaive ivo vari pachinzvimbo chavamangudya, vangadai vakamisa kushandiswa kwemabond notes.
That of the bond liberalize foreign exchange market kuti munhu wese ngaavhure maakaunda ake achitora mari yake in cash kwete unoyaapplyira mari yako. Zvari kutoona naZambia, kanaone forex yako unongoisa mubhengi mangwana woimukira woitora uchingodaro pane confidence, hautyi kuti unofumaisa.
Vanyuve vari kuburitsa zvakare mamwe matanho achatorwa nehurumende mukugadzirisa upfumi hwenyika nemusi wechishanu. Mune imwewo nyaya, mumiriri weBoera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vati hurumende inofanira kumhanya-mhanya sezvairi kuita pakurwisa korera kuitira kuti idzivirire vanhu vemudunhu ravo kuti vasadyiwe nemapere. Izvi zvinotevera kudyiwa kwemumwe mwana nemapere munzvimbo yavo svondo rapfuura.
Saka tata kutoona chokutitaurira kuti kwakukorera uku kwakaendawo zvimwe nemari zvoti vachitsvaga kwauku kunokorerwawo kutsvagwa here motika yamadhona hanaikonetu kuti vatipowo motikari vanhu vedu vasadyiwa nemapere.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvemukati menyika vaMike Madiro vati mapurisa anoda chose kuchengetedza vanhu kuti vasadyiwe nemapere, asi havana zvikwanisiro. Vati semuenzaniso mapurisa anoda motikari zviuru zvinomwe, asi pari zvino ane motikari churu chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.